Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 23 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musika wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF watanga muBulawayo nhasi. Hurumende yoshandisa nzira dzose kusanganisira kusunga vanhu kuti dzikamise dhora remunyika reZig riri kuramba richishaya simba. Kuda kudzorwa kwechirongwa cheNational Youth Service kwakonzera gakava munyika. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Musika mukuru wepagore weZimbabwe International Trade Fair watanga nhasi muBulawayo. Nyika makumi maviri nenomwe nemakambani mazana matanhatu vachitarisirwa kuratidza zvigadzirwa zvavo. Musika mukuru uyu ndewe chimakumi matanhatu neina kana kuti 64th edition. Sachigaro vebhodhi reZITF vabusisa moyo vanoti vari kufara zvikuru neurongwa hwegore rino.
Makambani egore rino akawanda kudarika egore rapera. Takatarisira makambani anosvika 624 tine nyika 27 iri kumusorosoro kunazvo dzose nyika iChina. China iri kuuya nemakambani 33 this year anenge achitizarurira basa redu. Chiratidzo chedu chegore rino ndiva William Ruto, His Excellency Republic of Kenya.
Mashoko asa chigaro veZITF vabusisa moyo vari parunare muHarare. Tichiri panyaya yekukosha kweZITF, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Musangano wakakosha zvikuru nekuti magadzirirwo aunonga wakaita yakafanana nekuenda kunoraura hove mudhamu. Rekuvakira kwete mvura iri kuyerera. Saka zvinonga zviri nyore kuti ubate hove idzodzo. Saka pandinoreva kuti business people vanonga vakasangana vari business, my investors vari kutengeserana, chiratidzana umizha maproducts avari kutengesa kuita kuti vakwanise kuona maclients. Kuwanda kweChina kuZITF, ini handiwanzo kutora kune advantage kuZimbabwe.
Nechikonzero chemuzvinafundo.
Nekuti China policy yayo ye foreign policy inoye kufokasa pakuti vanonga ida kubudisa zvigadziro zvavo kuenda kune dzimwe nyika kwete kuti ivo vatenge asi kuti ivo vatengesera vanhu vano. Saka munoona kuti nguva zhinji vanhu veChina vachiuya kuZITF vari kutouya kutoshambadza zvavanoda kutengesa kwete zvavada kutenga kubva kuZimbabwe. Saka ukama ihwohwo haubenefiti Zimbabwe kunyanya vachiuya nezvigadzirwa zvinokombita nezvitogadzira muno munyika zvinotouraya maindastry yedu. China yaita mbiri muAfrica kuuraya mabasa nekuti inouya nezvigadzirwa zvayo. Inonga ine umhizha hwakanyanya, zvinonga zvakachipa, zvimwe hazvina kusimba.
Ko tichitarisawo pakudyidzana kwenyika mbiri idzi.
Kuwanda kwavo futi zvakare zviri kuratidza ukama hweZimbabwe neChina kuti yes, wasimuka kuenda panzvimbo yepamusoro. Pakuira na politics zeChina neZimbabwe. Saka varoda kuti futi business ravo risimuke, asi rechiita kuti China ibenefite zviya zvatingati kakara kununa kudya kamwe kananga itodyiwa tisu China yechinuna. Ndosaka muri kuona kuti even munyika umu mucountryside vakazara vanhu vemaChina mumamining veisiya makomba madzara mese ari kuruza ari kudyiwa tisu.
Ko vamwarungotiwo ka hapana chakasiyana muzvinafundo mugano nevari kubvawo kumawirira.
Vari kuuya kuZITF weEurope nguva zhinji vekuEurope uko vanongoaitotsvaka kuti toda mapineapple, toda zvehorticulture, toda maruva. vari kutaura zvavari kuda muZimbabwe. Saka izvozvo manjika zvinotibatsira kuti isu tione mukana wokuunza mari munyika, kwete kubudisa mari sezvinoitika pakati peukama hwedu nechina. Yes, tine ukama husina kumira zvakanaka politics dzedu neEurope dzinoita kuti havakwanisi kutipa imwe mari yatinoda yatingati yedevelopment, nekuti titori nechikweretika cheEuropean Investment Bank chatisina kubhadhara seZimbabwe. Saka hatipiwi mari itsva nekuti tine chikwereti. Saka zvinonzi zvazvo masanction, asi tinozoona kuti iproper business haupiwi mari itsva. Asi zvakanyambodaro tinondotengeserana neEurope zvakanyanya pasina chibinga mupini chinochiitika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Muganhu vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Masangano anoona nezvechikafu munyika dziri kuchamhembe kweAfrica ari kukurudzira nyika dzakabudirira uye vanopa rubatsiro kuti vaite chimbi-chimbi kubatsira nyika dzemusadhik dzakatarisana nenzara inotyisa gore rino. Nyika dzine nzara dzinosanganisira Zimbabwe, Malawi neZambia. Masangano akasangana muSouth Africa neZuro kupa kurudziro iyi anosanganisira Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network, Human Science Research Council, National Agricultural Marketing Council uye Agriculture Research Council. Asi nyanzvi munyaya dzechikafu dzinoti kuwana zvekudya gore rino kwakaoma, sezvo sangano rinopa rubatsiro reWorld Food Program riri kuti vanhu vanosvika mamiriyoni mazana matatu nemapfumbamwe kana kuti 309 million vari kuda chikafu gore rino munyika makumi manomwe nembiri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zizininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvekurima vari mukuru wesangano reCoalition of Agriculture Graduates of Zimbabwe vaDixon kubvakacha kuti tinzwe mafungiro avo.
Ichokwadi kuti takatarisana negwenga renzara mudunhu riri kuchamhembe kweAfrica. Nyika dzakaita sana Zimbabwe, Malawi, Namibia, Zambia, Mozambique hadzina kuwana mvura yataitarisira kuti ingawanikwa panguva yekunaya kwemvura, zvichikonzerwa nefenomenani yatiri kuti El Nino.
Ngatitariseiwo mashoko aturwa nemasangano aya munotambirana nawo sei.
Tinotenda zvakanyanya nekuungana kwakaita vanoona nezvemamiriro ekunze kuSouth Africa kuPretoria kuti vaise misoro pamwe chete. Donzvo iri rakatina nekuti tirikuona vachikurudzira mafarmers organizations sedu kana kuti mahurumende dzenyika dzakasiyana-siyana, maNGOs kuti vaise pfungwa nemisoro pamwe chete vakwanise kuunganidza chikafu chakakwana kuitira kuti vanhu nemhuka zvisafa uye zviwane kudya kwakakwana kusvika tabuda munguva yakaoma kudai.
Imiwo sesangano rinoshanda nevarimi, shoko renyu rotiwo kudini?
Tinofara zvakanyanya nekuti information iyi iri kuuya kuzoibvisa mwoyo nepfungwa dzavanhu kuti vazive nezvedambudziko rata katarisana naro. Tichatora dzidziso sezvairi tigoiendesa kumunhu wese zvake kusvika tasvika kuward and village level kuitira kuti tinge takaprepare, tinge takagadzirira nyaya yedrought iyi.
Imo muZimbabwe muri kusanganawo here nevehurumende nevemasangano anozvimiririra vachibatawo nepavanogona napo munzara iyi?
Sehurumende yedu ndinofara zvakanyanya PS vari kumobilize chikafu kuti chichitanga kuenda kunzvimbo dzese dzingada chikafu. Hapana dunhu, hapana nzvimbo ichasara. And also ndiri kufara kuti muZimbabwe munomu tine vakazvimiririra vega, Grain Millers Association of Zimbabwe, vari kutenga chibage kubva kunze chichiuya neuwandu hwacho kuti chikwanise kufidha munhu wese. SemaZimbabwenzi tiri pakanaka, hatifaniri kupanika. Kurudziro yangu kuvarimi ndeyekuti ngatiitei zvatinokwanisa panzvimbo dzatigere. Ngatishandisei yatiri kuti pfumvudza kana kuti smart agricultural concept. Ngatiwaneiwo futi kuti vava nemhuka nemombe dzakawanda. Kamuraidzi mukwanise kuwana chikafu chekutenga kuti zvinhu zvedu zvirarame kusvika patiri kuda. Zvakawanda zvinhu zvatinofanira kuita.
Avanga vari nyanzvi yezvekurima vari mukuru wesangano reCoalition of Agriculture Graduates of Zimbabwe vaDixon kubvakacha vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekukurudzira vanhu kuverenga mabhuku reWorld Book Day. Zuva iri rinocherechedzwa musi wa23 kubvumbi gore roga roga. Dingindira regore rino rakanangana nekukurudzira vakuru nevadiki kuti vavhure pfungwa nekuverenga kana kuti read your way. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, kana kuti UNESCO, ndiyo yakapa kurudziro yekuti zuva iri ritange kucherechedzwa muna 1995. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7, abata munyori wemabhuku, ari nyanduri uye muimbi chirikure chirikure.
Ndingati mabhuku pase zvavo akakosha pakuti matemi eruzivo. Mabhuku anotibatsira kuwana ruzivo mukudzidza kwatinoita muzvikoro nomakoreji uye mukurarama kwatinoita. Nokudaro izuva rinovapo kupenderera nekuyemura kukosha ikoko kwemabhuku, uye izuva rokuti tiyeuchidzane kuti tine zvinhu zvakaita semabhuku zvinobatsira kuti upenyu hwedu sevanhu hufambe mberi hwakarongeka husiti pavo zvine tundusa.
Semunyori wemabhuku, pane zvimhingaidzo here zvamungati munosangana nazvo?
Dambudziko rinozova futi kumberi pakuti kana wanyora kuti uwane vanokwanisa kubudisa mabhuku anoti edhita nokutsikisa mabhuku acho vaakuramba vachita vashoma, zvikurukuru kumabhuku akaita semabhuku emadetembo, mabhuku engano nyorwa, manovel, zvimwe zvakadaro. Mapublishers edu vazhinji vakungonyanya kubudisa mabhuku anoshandiswa muzvikoro nokuti ndokwavanoona kune vanhu vanokwanisa kumatenga nokuti vana vechikoro vanofanira kuva nemabhuku. Saka nokudaro bhizinesi racho kune vanobudisa mabhuku rinozoramba richivaremera.
Pane zvingaitwa here kuti tiwanikwe isu rudo rwemabhuku kana rudo rwekunyora ruchiwanikwa richisimbarara zvakare munyika?
Zvinoda kuti vanhu mushande muri pamwe chete, vanyori nevatsikisi vemabhuku, hurumende nemacommunity nemalibrary nesu vabereki mudzimba umo kungoramba tichiyeuchidzana nezvikuru nevana kuti ingoverengawo bhuku nhasi. Hongu kwane indaneti, kwana na WhatsApp nezvimwe zvakadaro, zvishandise asi wanawo nguva yekuverenga bhuku nokuti bhuku rine zvaro zvarakakoshera zvinokubatsira.
Munyori wemabhuku ari nyanduri uye muimbi chirikure chirikure ari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganya wewe Studio 7. Zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, vhiki radarika ekuti chirongwa cheNational Youth Service chinofanira kudzoswa, vechidiki vapa miono yakasiyana pamusoro peurongwa uhu, vamwe vachiti hwakanaka asi vamwe vachiti hwakaipisisa. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura pamhemberero dzekuwana kuzvitonga kuzere kwamurambinda svondo rapera, vaMunangagwa vakati chirongwa ichi chava kufanira kudzoka.
The long-awaited reintroduction of the youth service.
Ndinozviziva kuti chirongwa ichi changa chakamirirwa kwenguva yakareba. Ndinovimba kuti chichabatsira vechidiki kuti vave vanhu vanoda nyika yavo uye vachaishandira kuti ibudirire.
Chirongwa cheNational Youth Service chakavambwa mugore ra2000 nedonzo rainzi raive rekudzidzisa vechidiki mibato yemaoko kuti vagowanawo mikana yekuzvipundutsa uyewo kuti vagone kuda nekuchengetedza nyika yavo. Chaitungamirwa nemushakabvu vaBoda Gezi vaive gurukota rezvevechidiki uye kamba yekutanga yainge iri kuMount Darwin. Asi vechidiki vakapinda muchirongwa ichi mumakore aya vaiziikamwa nekunzi maGreen Bomber sezvo vaipfeka mayunifomu eruvara rwegreen, vakazoita mbiri yekushungurudza veruzhinji kunyanya vemapato ezvematongerwo enyika aipikisa kubudikidza nemhirizhonga vachinzi vaishandiswa nebato reZANUPF. Asi zvichitevera kusarongeka kwechirongwa ichi uyewo kushayikwa kwezvikwanisiro zvekuchitsigira, chakabva chambomiswa. Mumwe wechidiki anogara muHarare, Peter Matangi, anowirirana navaMunangagwa pakuti National Youth Service idzokezve munyika.
Tingati panguva ino takamirira nemazuva masvuku kuti nyaya idzoke zvakare, vana vechidiki vedu vadzokere kubva mukuzvipira nekuva nerudadizo nenyika yavo.
Asi pane vechidiki vakafanana navatakudzwa ngadzihore vanova nhengo yedare reparamende yeCCC vanoti kudzosa National Youth Service kudzosa kudzvanyirirwa kweveruzhinji.
Chinodiwa nevechidiki mabasa, zvinodiwa nevechidiki mukana. Vechidiki vanoda kuti ramangwana ravo rijeke, kuti hurumende kana yaakudzosa National Youth Service, chavari kuvavarira hakusi kuti vanhu vange vane yavanoti pachirungu patriotism, asi kuti vanhu vange vachishungurudzwa.
Muno muAfrica, mune nyika dzakaita seKenya, Namibia neNigeria, dzine chirongwa chakafanana neichochi, chinonzi ndechekubatsira vechidiki nenzira dzinovawanisa mikana yekuzvisimudzira. Gore rino richangotanga, hurumende yeZimbabwe yakazivisa kuti pachasvika mwedzi wachikumi wegore rino, chirongwa cheNational Youth Service chinofanira kunge chaparurwa, uye vechidiki mazana manomwe nemakumi mashanu, ndivo vachatanga kudzidziswa. Mumwe wechidiki, Rumbidzai Mpofu, anoti kudzoka kweNational Youth Service kuchabatsira kuti vechidiki vawane mabasa.
Izvezvi mukatarisa mayouth akawanda uko, akuputa zvinobudhaka, vakuita zvechifambi, vakuita zvinhu zvakasiyana-siyana, nekuda kwekushaikwa kwemabasa. Isusu hurumende yedu yakuti aiwa National Youth Service ngaichidzoka. Yadzoka, vachatanga kudzidzisa vanhu zvakasiyana-siyana, zvichabetsera kuti iwe neni, sezvinogara zvicharwa nababa vedu baba Munangagwa kuti iwe neni tine basa.
Asi anoshanda nevechidiki uye ari kusangano reHeal Zimbabwe Trust, Tapiwa Nashechiriga, anoti dziripo dzimwe nzira dzinogona kubatsirwa nadzo vechidiki pasina kudzosa National Youth Service.
Kunyange zvazvo hurumende ichiti inoda kuunza patriotism uye kudzidzisa mabasa emaoko, izvi zvaigoneka kunyange nekuvandudza zvikoro zvepamusoro zvatagara tinazvo senyika. Mari yekuita izvi inogona kushanda zvimwewo, sezvo nyika ine matambudziko akati wandei kusanganisira nzara iyo yakatodeclare national state of disaster.
Vanoongorora nyaya dzevechidiki uye vakambotungamirira vechidiki vebato reMDC raitungamirwa namushakabvu vaMorgan Tsvangirai vaLove More Chinoputsa vanoti National Youth Service inofanira kuuya yakachinja kuitira kuti igamuchirike.
Tinotarisira kuti Youth Service iuye ichiitwa iri yemayouth ese, isiri kuitwa yakanangana nebato rimwe chete, iuye ichidzidzisa vana kugara zvakanaka, kuti vazive kuti tiri kubva kupi senyika uye tiri kuenda kupi, uye kuti vakwanise kuwana maskills avanopiwa ekuti vatsvage mabasa, vatsvage mari, vakwanise kuzviraramira.
Kana yaparurwa zviri pamutemo, National Youth Service Zimbabwe inonzi ichange ichidzidzisa vechidiki zviuru gumi vachatorwa kubva kumatunhu ose enyika. Dzimwe nyanzvi dzinoshanda nevechidiki dzinoti zvichanetsa kuti chirongwa cheNational Youth Service ichi chitambirike nekuda kwenhoroondo yacho yakasviba. Pakamboitwa chirongwa ichi, masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze akati vamwe vechirongwa cheNational Youth Service vaishandiswa kuponda vanopikisa, kuvaita kafira mberi uye kubata madzimai chibharo. Gwaro rakabuditswa neSolidarity Peace Trust muna 2003 rine vamwe vechidiki ava vachireurura zvakaipa zvavaiita. Vechidiki ava vainge vodzidziswawo zvechiuto, asi hurumende inozviramba izvi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muno muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUNICEF rinoti vasikana zvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana, kana kuti 46%, ndo vanopedza chikoro munyika yeEswatini nekuda kwekuti vamwe vanobatira pamuviri uye urombo. Asi chimwe chirongwa chinonzi STEM Sisters chaparurwa kumamisha chinonzi chiri kubatsira vanasikana kuti vakwanise kupedza zvidzidzo zvavo. Queen Nozizwe vakava mudzimai wekutanga kutungamira Eswatini Bank ndo vakavamba chirongwa ichi. Apo hurumende iri kuedza kuti veruzhinji vatambire mari itsva yeZIG, gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vaJohn Mushayavanhu nhasi vasangana nekomiti yeparamende yeBudget and Finance vachipindura mibvunzo pamusoro pemari itsva yenyika yeZIG iyo yakaparurwa masvondo maviri adarika. Nhengo yekomiti iyi uye vachimirira mbizo muparamende vaCoban Madzivanyika vebato reTriple C vanoti zvichitevera musangano wavaita nhasi nagavhuna uyu zvabuda pachena kuti manyepo kuti mari itsva iyi inotsigirwa negoridhe.
Nokuti pavabvunziwa kuti zvinogona here kuti munhu kana akanga akabata ZIG achida hake kupuwa maUS apinde mubhanga opuwa maUS, nokuti kana mutauro kuti currency iri begged zvinoreva kuti zviri easy kuti kana ndichida maUS ndonopiwa mubhanga. Asi gavhena vati kwete, tirimbotanga kutsigira vanotenga zvinhu kunze kwenyika, izvozvo zvakazadza kuti currency manyepo kuti currency iri begged.
Panyaya yemusika mutema vamadzivanyika vanoti
tadzoka zvakare nyaya yeblack market tichivabvunza kuti gavhena zvamuri kuona iko zvino black market yaku trade at 1:20 zvichinda mberi kuma 1:23 zvingosiyana siyana nenzvimbo dzaunenge auri. Tikati hamusi kuratidza wei kuti makundi kana basa pavhiki mbiri dzokubudisa currency yenyu, gavhena vedu vabva vati aiwa ndezvenguva pfupi zvichapfuura, asi kubvuma kwavaita kuti black market iri kutrade that amount zvinoreva kuti gavana vakundikana kukondorora nyaya dzemari kureva kuti mandare police statement yavo yakanga vachitaura kuti currency yakuzodai tichizochinja tichibatsira kuarrest exchange volatility nekudzikisa inflation akanga ari manyepo.
Hatina kukwanisa kubata gavana mushayavano kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Nezuro vemabhizimusi vakazosangana nemakomiti maviri eparamende vakakurudzira kuti dai mapurisa ambomira kusunga vemakambani nekuti zvinogona kutonyanya kukanganisa upfumi hwenyika. Izvi zvinotevera kusungwa kwemakambani gumi nerimwe achipomerwa mhosva yekutyora mutemo wezvemari. Uyewo panguva iyo vanhu vanosvika makumi matanhatu nevashanu vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuchinja mari zvisiri pamutemo vachinzi vachiri muusungwa, vamwe vachitarisirwa kumira pamberi pedare mangwana, vamwe nechishanu kuchitiwo vamwe nemusi watu mwedzi unouya. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI, Dr. Callisto Jokonya, vanoti nhoroondo yemusika mutema inoratidza kuti vave nenguva uripo zvichireva kuti haugone kungomuka wapedzwa nematanho ari kutorwa nehurumende ekusunga vari kuchinja mari kana kusunga vemakambani.
Saka isusu toda kutiwo neiyo bhangi guru ngarova nenzira yechokwadi inoita kuti mari yeZimbabwe irege kuramba ichingoruza value, cherekaiswa imwe ichairuza value. Izvova hatidi, hazvina kunaka. Zvinhu zviri kunetsa, zvoda kuti vanhu vagare pasi vabatsirane vachibvunzana kuti todini, ndo zvinobatsira.
Vanongorora zveupfumi vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions Zimbabwe kana kuti Komaliso Zimbabwe vari Joyce Ngwenya vanoti veruzhinji vanofanirwa kumbopa mukana nenguva kuna gavana mutsva ava kuti vaone kuti zvirongwa zvavo zvinoshanda here.
Ehe, vanogona kunge vakanganisa kuita basa ravo kwaiko zvino, asi ngatipei zigi mukana toona kuti marongero avakanga vaita ivo anoshanda here. Muchirungu vajonga tinoti benefit of the doubt.
Kwasara mazuva manomwe chete kuti mari itsva yezig iyo inove mapepa neendarama itange kushanda. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kuri kuitwa nevadzidzi muzvikoro zvepamusorosoro muAmerica vari kutsigira zvisvaro zvepalestine zviri muGaza, umo muri kurwiswa neIsrael ichipomerwa mhosva yekuuraya madzimai nevana vakawanda. Israel inoti iri kutsividza kurwiswa kwayakaitwa nechikwata cheHamas muna gumi guru gore rapera pakaurayiwa vanhuwo zvavo, vamwe vakapambwa. Asi vadzidzi ava vanoti America haifaniri kuramba ichitengesera Israel zvombo zvehondo. Hurumende yeAmerica inoti inomira neIsrael kunyange isiri kuirirana nekuurayiwa kwevanhuwo zvavo. Zvikoro zvine vadzidzi vari kuratidzira zvinosanganisira Columbia, Yale, New York University, UC Berkeley neUniversity of Michigan. Mukuziya nyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata muzvinafundo Stan Mukasa vanodzidzisa paIndiana University of Pennsylvania.
Vari kuda kuti America isangopa zvombo kune Israel vasina kuongorora zvikuita Israel kune vanhu vekuPalestine. Iye zvino masoja ekuIsrael akauraya 34,000 maPalestinians. Saka zviri kunzi this is too much, zvaiwandisa, zvanyanyisisa. Iya inonzi Holocaust iya. Saka wari kutiwo America inofanira kudzora masoja ekuIsrael through government. Ndochinji ende chechipiri chava kuda ndechekuti vanhu vekuPalestine ngavapiwewo nyika yavo yavanozvitonga. Iye zvino kwakubuda information inoratidza kuti havasi kumbozvitonga kana padikidiki zvavo. Upenyu hwavo hwese huri pasi peudzvanyiriri hwenyika yeIsrael. Saka vari kuti ndo pane nhau ipapo.
Sei nyaya yeIsrael ichinyanya kuva gumbura kusvika pakadari?
Ngekuti kuurayiwa kwemapalestinians, kupwanywa kwedzimba dzavo kwanyanyisisa. ukaenda kugaza iye zvinora matongo chaka wari kuti wanhu kupalestini wanonogara kupi hawasisina nzvimbo yekugara zvatyatya madzanyika dzese dzepasi panapa kuti Israel iri kuuraya wanhu kupalestini ichipaza dzimba dzavo America yakangotarisa hapana zvairi kuita nazvo ndo pane nyaya ipapo
kuratidzira kwavo uku kunokwanisa kuchinjisa zvinhu here uye nenzira ipi
wari kufunga wane donzo rekuti kuratidza kwavo nekutsutsumwa kwenyika dzepasi pano nezviri kuitwa nekupalestine zvichachinja chavari kuda chikuru ndechekuti America isatumire zvombo kuIsrael nekuti izvo zvombo ndozvi kusashandiswa kuurayiwa nekupalestine nekupaza misha yavo
Muzvinafundo Stan Mukasa vanodzidzisa paIndiana University of Pennsylvania vari parunare kuPennsylvania muAmerica natanonoka wando weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ndinangu mumashoko manzwi mashoma panyaya dzekuti mari aisikwanisa kushanda aisikwanisa kutorwa magaraji matinoisa fuel emota kana kumapasipoti ko government yakuramba kutora mari iyi zvinoreva kuti mari iyi ndeyekupi shapushapu kana nyika isingachakwanisi kushandisa mari yayo yakabudisa mari tikafara chitaiwa takwanisa kuonawo mari yemunyika medu tikwanisi kuishandisa ine simba so far vari kuda mari dzekune imwe nyika zvinonge zvichibatsiri manje kuti varobudisa mari idzo dzisikakwani kushanda munyika yedu kukumbira vamunanga gwaba vagadzirisa apo purezidendi wedu apo kukumbira vapagadzirise nyika yeofaire takatarisawo mana chiikwawo mana
Vashamarira weStudio 7 tinokutendai nenhau dzamunotipa ndachikumbira kuti mumbotibvunzirawo kuvakuru vesadhaki kuti zvamakanyora ripoti yenyu kuti maelection ezimbabwe haana kuitawo zvakanaka takangotarisa kakuti muchitorawo action toramba takangotariserai kusvika rini chitaurai conclusion yenyu yeripoti yenyu kuti muchadiika musina chokuita toona zvokuita toga isu macitizen ezimbabwe
kuti Zimbabwe inofanira kutogadzira boka rinofamba richidzidzisa vanhu nezveindependence muri kuona Chabangu well done una Chabangu bozi hazvine independence haina basa nezvematongerwo enyika iyi even ukanyambotonga Chamisa dai kwatonga Douglas Monzora dai kwatonge Job Scala dai kwatonga Chabangu independence inongoramba iripo vanofanira kuti vadzidzise vanhu nezveindependence Saka independence iri kupopa mwana wese unonzi mwana wese weZimbabwe izuva rekupemberera magamba edu saka munofanira kuti munase kudzidzisa vanhu nezveindependence kuti independence haineyi nezvepolitics inofanira kupembererwa ngemwana wese weZimbabwe
vanhu vangatomanikidzwa unopemberera independence independence yavari kumanikidzwa icho unopemberera ndeyechii kupemberera kuti takasununguka papi isusu hatina kusununguka mhuri yezimbabwe vakasununguka ndevamunangagwa nemhuri yavo munangagwa nemazanu pf ndo vakasununguka muzimbabwe otherwise tese tese hatina kusununguka saka hapana nidhi yekuti vanhu vaswera vari kubva mudzimba dzavo vachienda kopemberera kupemberera chinyi chacho regai kumanikidza vanhu zimbabwe haina kusununguka munangagwa nemhuri yake ndo vakasununguka
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection na 8 pm nasi tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwemusika weZimbabwe International Trade Fair tichitaura nevechidiki vari mumabhizimusi kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi Musika mukuru wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair wotanga kubulawayo nhasi. Hurumende yoshandisa nzira dzose kusanganisira kusunga vanhu kuti dzikamise dhora remunyika reZig riri kuramba richishaya simba. Kudzorwa kwechirongwa cheYouth Service kwokonzera gakava munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mwina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba ulamukela injabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-23 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbukiso wethu suqalisile, uqalise namhlanje, siyathokoza ukubona iningi lababukisi bethu lapha eZNITF. Uyakhanya sibili silama first days amanenge esingawabonileyo njenge in the last 4 years sisusela ku-COVID.
Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqale lamhlanje koBulawayo. Kula mankampani edlula kancane amakhulu ayisithupha lamazwe yagoqela eleMelika, Australia lamanye.
Usuku lokukhuthaza ukubala kwengwalo luqhakatheke kakhulu. Umntwana esikolo nxayela ndokuzofunda mane amakhono awafundayo. Funda ikhono lokukhuluma, ikhono lokulalela, ikhono lokubala, ikhono lokubhala. Siyabona ke ikhono lokubala limqoka.
EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba lamuhla ekunanzeni usuku lokukhuthaza abantu ukuthi bajulise ulwazi lwabo ngokubala izingwalo olwe World Book Day. Umthethwandaba wesigaba seNew York uqhubeke uthonisa icala lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump owetheswa icala lokufumbathisa untombazana uphila ngokuveza umzimba emphakathini uStormy Daniels. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqale lamuhla koBulawayo. Kula mankampani edlula kancane amakhulu ayisithupha lamazwe yagoqela eleMelika, Australia, China, Botswana, Zambia, Britane, Indonesia lamanye. Inhlanganiso yomanyano wamazwe awezekazi le-Europe, e-European Union, layo isembukisweni lo okhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni ngumongameli William Ruto wakwele Kenya. Umgcini sihlalo we-ZITF umnumzana Busisa Moyo utshele iStudio 7 ukuba bayajabula kakhulu ngokwenzakalayo lonyaka.
Umbukiso wethu suqalisile, uqalise namhlanje, siyathokoza ukubona iningi lababukisi bethu lapha eZITF. Uyakhanya sibili silama first days amanenge esingawabonileyo njenge in the last 4 years sisusela ku-COVID.
Kunomehluko yini kulombukiso walonyaka nxa kuqhathaniswa la nyaka enye?
Nxa sikhangela lo nyaka siyabona ukuthi ishowa yethu ingani phezulu. Umbukiso wethu phezulu, siyakhankasa, sinxusa wonke umuntu ukuthi baze lapha eZITF bazebona okubukiswayo.
Lo nyaka ngobani abeze okwakuqala ukuzobukisa?
Kulo nyaka silamazwe amaningi abukisayo lapha afika engxenye eduzane amashumi amathathu abukisayo lapha eZITF asizake sibone abavela phandle kwelizwe lobuningi obungaka. Ngakho-ke ngathesi ngimi lapha United States government batshengisa babukisa ama-program abo. Siyaloyisa ukuthi ngokuya kwesikhathi amakhampani asebenza evela kweselamelika bazafika lapho babukise izinto labo.
Lo-ke ngumnumzana Busisa Moyo umgcini sihlalo we-ZITF obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso eziphathisa kwenhlelo zokutholakala kokudla kweneleyo emazweni ngiyaxolisa eZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba lamuhla ekunanzeni usuku lokukhuthaza abantu ukuthi bajulise ulwazi lwabo ngokubala izingwalo olo World Book Day. Abalobi lababalisi bekhuthaza uZulu ukuthi avuselele umkhuba wokubala okhanya ususilela kulezi nsuku. Omunye wabalobi laba ngumnumzana Mlungisi Gasa, yena osencindezele ingwalo eziyisikhombisa njalo osanda kwethula ugwalo lwakhe olulesihloko esithi Umjibila kaBaba.
Ukufunda izingwalo kumnandi kakhulu ngoba kuyingxenye yokuvuselela ulimi lwethu olokuvuselela kwamasiko ethu njengesizwe samaNdebele. So ke ngithi kubalulekile kakhulu ngoba abantu bonke bayabe be free and ingwalo lezi zikwenza nje usale ungenaso i-stress ma uzifunda ngoba okunye kuyabe kufana nokuthi uyabe ubuke imuvu kodwa uyibuke ngelihlo lengqondo.
Kugwalo lwakho lapha uthi Umjibila kaBaba ukhuluma ngani kahle kahle?
Umjibila kaBaba lugwalo olumnandi kakhulu lapho engangicikoza khona ngikhuluma ngezinto ezijiyejiyeneyo ngoba ezikhathini eziningi njengabantu ongithi njengemndeni kwesinye isikhathi ziba khona ezinye izinto especially esiyabe sizijiyelwe ngabokhokho ongithi inhlanhla yekhaya. Kuba khona umntwana vele okhethwayo ukuthi lowu nguye ongaphatha induku olo nguye ongaba lihawu lomndeni. So ke leli bhuku bengikhuluma ngezinto ezinjalo ekuthini kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi uvikele isiko langakini.
Lutholakala njani ugwalo lwakho?
Ingwalo zami ziyatholakala kimi uqobo eBulawayo ngoba kwakhathe singiseGoli. Abafuna ukuzithenga bangangitshayela kunamba zami zasemzansi ezithi +27 84 78 34 29. Ababe befuna ukuzithenga ekhaya bayazithola njalo kunombolo kadadewethu +26 3 775 239 111. Bangidinge enkundleni zokuxhumana kuFacebook Umlungisi Gasa kuma groups ami ngiyatholakala kugroup yami eka Facebook ithi Mlungisi Gasa Ndebele Novels.
Lo ke ngumlungisi umnumzana Mlungisi Gasa umlobi wengwalo zesiNdebele odabuka enkayi ubexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Untungameli uphinde njalo waxoxa lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi eAmagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye Moyo.
Usuku lokukhuthaza ukubala kwengwalo luqhakatheke kakhulu kumntwana esikolo onxayela ndokuzofunda mane amakhono awafundayo. Ufunda ikhono lokukhuluma, ikhono lokulalela, ikhono lokubala, ikhono lokubhala. Siyabona ke ikhono lokubala limqoka njengoba amakhono afundwa esikolo ntemane ikhono lokubala lalo lifakiwe lapho. Okwakuqala emfuna sikukhangele izikolo zethu ikakhulu ezemakhaya okuyizo izikolo eziningi ziyasilela ingwalo zokubala. Umntwana lomntwana kalalo ithuba lokuthi abe logwalo lwakhe eyedwa ezibalela. Ingwalo bagcina bezidonsela nabe bahlanu bebane belichumi kusiya ngokuthi balenhlanhla engakanani esikolo sabo ukuthi kube lengwalo. Okubanga kumbe sokubanga ukuba ikhono lokubala lingathuthuki.
Umkhuba wokubala ungathi usakhona yini ebantwini njengasendulo?
Akusekho. Okanye ngithi nxa lapho kukhona khona sokukwaluthwane sokuyimvela kancinci. Ezikolweni lapha ingwalo zokubala siyasilela sibuye siphume singene emphakathini emavinkilini lapho esasithola khona amaphephandaba esasithola khona ingwalo zokubala akusekho. Osokuba ngokuthi intshukuntshu yokubala ibe nlutshwane. Singabuzana imibuzo eminingi isizathu sokuthi indaba intshukuntshu yokubala siyehla. Okuningi okwenza abantu bakhuthalele ukubala yimpumela abayitholayo entweni abayenzayo. Izikolo yindlela lapho okufundiswa khona abantwana ukubala, ukubhala, ukulalela, ukukhuluma ukuze beyenelise ukuba ngabantu abalempilo engcono babenelisa ukuxubana nabanye abantu ngokubala kuzamelelisa ukuthi akhulume indima ezehlukeneyo ngokuza befunde ukubala pho izikolo sezaphenduka zaba yindawo yokuyadlala amadlwana.
Alo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala ayemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Inhlanganiso eziphathisa ngenhlelo zokutholakala kokudla kweneleyo emazweni angezansi kwezwekazi le-Afrika sezikhuthaze ohulumende lenhlanganiso ezinceda abalambayo emhlubulweni lo ukuthi bathathe amanyathelo esiphangiphangi okuthumela ukudla emazweni ayisitshiyagalombili awezwekazi le-Afrika ebhekane lendlala esabekayo. Lokho kuphuma emhlanganweni oqutshwe yilezinhlanganiso ePretoria kwele-South Africa izolo. Okuningi sikuzweni kuThuso Khumalo esiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele-South Africa.
Inhlanganiso lezi ezigoqela eFood, Agriculture and Nature Resources Policy Analysis Network, eHuman Science Research Council, eNational Agricultural Marketing Council, leye-Agriculture Research Council, zithi kudingeka uncedo lwesiphangiphangi lindlala ingakaqali ukubulala abantu. Lezi nhlanganiso zithi eleZimbabwe, eleZambia, leleMalawi, asethwele amagabha avuzayo ngenxa yokutsha kwezilimo, amanzi, lamadlelo enkomo. Kulo mhlangano kuvele kuba abantu abaseziqintini eziningi zeZimbabwe sebetshelwe izilimo, kukanti njalo abalimi abaphila ngokufuya sebelahlekelwe izinkomo lezinye izifuyo. Amanzi abikwa lawo eseluhlupho endaweni eziningi ikakhulu ezabelweni zamaNdebeleni eMaswingo lezinye inxa yesigudumezi se-El Nino esidalwa ukuguquka komkhathi. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization of the United Nations umnumzana Louis Hobe uthi uhlupho lwezokudla eZimbabwe lemazweni amaningi la luqale ngesikhathi se-COVID-19.
The COVID which ravaged the agri-food systems, the value chains were disrupted by the COVID-19.
I-COVID-19 ibhidlize inhlelo zonke zokudla lezokulima, ibangele njalo ukwehla kwezomnotho emazweni okwenze kwangabi le mali eyeneleyo yokuxhasa inhlelo zokulima. Lokhu sekubangela ukuthi iningi yalamazwe bengenelisi ukuthola ukudla okweneleyo, kungakho sekungene indlala.
Are not able to really address the challenges that they are facing.
Abanye amazwe athintekayo i-Angola, Botswana, Madagascar, Mozambique, leNamibia. Inhlanganiso lezi zithi kusukela ngomfumfu nyakenye sokufe inkomo ezizinkulungwane ezisijakalolunye 9,000 emazweni la. Izikhulumeli ebezikulo mhlangano zinxuse uhulumende ukuthi benze konke abakwenelisayo ukutholisa uzulu ukudla njengoba iningi bengeke bavune lutho lonyaka ngenxa yale indlala. Abenhlanganiso lezi ke bathi sekufakwe izicelo kuzigodlo zakwamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika ukuze kutholakale uncedo lwesiphangiphangi. Bathi lindlala osekule nyanga egcweleyo ibhuqa kulamazwe ibangelwa ukuguquka kwezomkhathi kanye losomiso esibizwa El Nino. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Agriculture Research Council umnumzana Johan Mahere uthi ziningi imbangela zale indlala.
So since mid-January until end of March, it was really very dry.
Kusukela ngozibandlela kube lesomiso ezesabekayo emazweni ezwekazi le-Afrika, ezinye ingxenye zeZambia kome okumangalisayo, eZimbabwe koma lokhu bekubambe ilizwe lonke, eSouth Africa lakho ibibambile kwezinye indawo okuletha indlala edlula leyo ezasiyibone emazweni lawa.
Then you might see with similar or not similar but other El Nino related droughts in the past.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usehle wamemezela ukuthi iZimbabwe ibhekane lenhlekelele okuninyathelo elivulela usizo lwesiphangiphangi. EZimbabwe kudingeka uncedo olubiza amabhiliyoni amabili amadola emelika. IZambia yona ithi bayizigidi eziyisithupha abadinga uncedo lokudla. IMalawi yona idinga izigidi ezingamakhulu amabili amadola $200 million. Ukutholela izalwane zayo ukudla. Ngokutsho kwenhlanganiso eyomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations, bafika izigidi ezingamachumi amabili abantu asebedinga ukudla kwesiphangiphangi kulawa mazwe. Ngimele Studio 7 ePretoria kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Ukuze Melika umthethwandaba wesigaba seNew York uqhubeke uthonisa icala lowayengumongameli umnumzana Donald Trump lamuhla. Obechuchiswa ngusomabhizimusi odinda iphephandaba lethiwa The Inquirer umnumzana David Pecker. UTrump wetheswa icala lokufumbathisa untombazana uphila ngokuveza umzimba emphakathini uStormy Daniels ukuze kungaphazamisi umkhankaso wakhe ngomnyaka ka-2018. Kodwa okube ludaba egudwini lamuhla yokuthoniswa kwecala lokuthi uTrump engaba wephule isinqumo somthethwandaba izolo esokuthi engathuki kumbe ukukhuluma ngabantu abaphathelane lecala lakhe. UTrump izolo ukhulume lentatheli zindaba phandle kwalumthethwandaba esithi icala lakhe yikudinga nje ukumhlukuluza. Uphinde waloba enkundleni yakhe yokuxhumana ebulenjini ethiwa Truth Social ehlambaza umthethwandaba. Abachuchisi bathi uTrump weyise umthethwandaba ngalokho kumele agwetshwe imali engamadola ayinkulungwane ngendaba enye ayilobileyo ethuka umthethwandaba. Umahluli umnumzana Yuan McChan uthe uzethula isinqumo sakhe phezu kwaleli cala ngokuya kwesikhathi. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele olandela izombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Hayi, okwakhe sibona ngantho ama-opening statements aka-David Pecker yiwo ngantho aqakathekile ngoba badinga ukuthi yena lo Trump baba le-agreement yini ukubana ngcolise amanye ama-candidates ngo-2016.
Siyabona ukubana abanye babafakazi bakhanya bengabantu abasebenza lo Trump. Akusoze na kwenza ukuthi atholakale ele cala.
Into chaza ngendaba ze-law e-United States ubale ito ethwayo na i-intention oyenzileyo. Ma ngunika imali bhuti wami Gande, is it intentional for the purpose or ukuthi ngiyabe mphonga ukunika for a service? So kakhesi sibona uTrump ecatsha esithi yena he was paying uCohen imali yona leyo just for the purpose of his services as his lawyer.
Kodwa wena ngokubona kwakho ubona ungani ukuzivikela ngakhona lokho kuzasebenza na?
Into ngiyibona lapha ukuthi kudependa ngokuthi prosecution izacaca kuhle yini indaba zabo zokuaccuse umnumzana Trump. Ngoba siyakwazi ukuthi ukuthi ukhulunye lokuthi ulecala, it depends ukuthi ijury yakho e-12 people babe-10 and ujudge laye uyabe banika ama-instructions anjani. So wakathesi hayi angaboni ukuthi bazamu-accuse ngecala lona leli abalithe ulalo.
Siyabona ukubana uqhubeke elokhu ekhuluma ngokwemthethandaba kuyikuthi yena wafakelwa isinqumo sokubana angakhulumi. Ubona ngani khona okwakusoze kumfaka enkingeni na?
Hayi, khona lokho ngiyabona ngantu akusekuza kumfaka enkingeni ngoba siyakwazi ukuthi in a normal situation kuma-citizen wonke e-America ujaji engakunqumeli ukuthi ungakhulumi in public or uthathe ubufakazi ubufake kumaphephandaba and then when usiyenza the opposite vele bahle bekubophe or bayakukhoshena or fine. So hayi, kathesi bebesithe amacala angikhona sefike close to 12. So hayi, ngizabona la mujaji ngathiwa uzafaka i-action lapho.
Lo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Ohio khonapha kwele Melika. Abasakhulayo elizweni baveza ukukhathazeka ngombiko osanda kwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi uhulumende usefuna ukuvuselela uhlelo lwe-National Youth Service. Abalusolayo lolu hlelo bathi lulakho ukusetshenziswa kwethusela uZulu ukuba asekele ibandla leZANU-PF ngesikhathi sokhetho. Kodwa abakubandla elibusayo bayakulandula lokhu. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Ekhuluma ngesikhathi kunanzwa usuku lukazibuse emkhosini owenzelwe eMurambinda, umongameli Mnangagwa uthe amalungiselelo okusungula uhlelo lolu asekusibanga saphezulu. Uhlelo lolu olwaluqhutshwa kusabusa uMuyi uMnumzana Robert Mugabe lwaludume ngokufundisa abatsha inzondo njalo lusetshenziswa ukuhlukumeza abadala ngesikhathi sokhetho. Abatsha ababekuhlelo lolu babengena emizini yabantu bebatshayela ukungasekeli iZANU-PF. Omunye wabatsha abasola uhlelo lolu uNkosazana Bertha Sithole owebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC.
Nambona ngani ukuzagcina kusethusela abantu during ama-campaign. Kuyabe kuyafuqa abantu abaningi khatshana ukuthi bekwanise ukuparticipate kuma-elections.
UNkosazana Maria Phiri laye uthi uhlelo lolu luzasetshenziswa libandla elibusayo ukwenzela ukuvotelwa nguZulu.
Lokhu into engingayiboniyo ngathi izasihambela kahle ngoba nxa sikhangele indaba ze-National Youth Service leyi i-volunteerism ku-state kusuka kube nzima ukuthi abatsha sithi siyayakha lathi.
UMnumzana Mlungisi Dlamini ingcitshi esebenza labatsha kunhlanganiso yeZimbabwe Youth Association uthi uhlelo lolu kumele luhlelwe ngendlela elandela imithetho yelizwe.
Nxa yendlala ekhona eZimbabwe la uzathola ukuba laba abe-youth service bazasetshenziswa ukuze bebencitshe abangasobezani phi abantu. Kumele umthetho uqiniswe kakhulu ukuze uhlelo lolu lungakhethi muntu.
Kodwa uMnumzana Munashe Mtutsa oyebandla leZANU-PF uthi uhlelo lolu lulungile ngoba luzasetshenziswa ukuze abatsha bathole ulwazi ngembali yelizwe labo.
I-National Youth Service luhlelo oqakatheke kakhulu. Luhlelo lwaluvele lukhona eZimbabwe ngeminyaka eyadlulayo, lwamiswa ngenxa yokuswelakala kwemali. Uhulumende okhona uthe sekunanzelele njalo ukuthi hayi yinto eqakathekileyo sebekulethile ukuthi abatsha abasakhulayo babe lethuba lokuthi labo babuthaniswe lapho abangakwanisa ukufundiswa khona ezempilo, befundiswa imisebenzi yezandla, befundiswa ngezwe labo lokuba kwazi ukuthi izwe labo lavela ngaphi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Aukim Sibanda osebenza kugatsha lukahulumende olubona ngezabatsha.
Ngolunye lwezinye izindlela zokuba uhulumende afeze izinqumo zakhe ezikuVision 2030, sifuna ukuba lentsha ezakwazi ukuzenzela imisebenzi yabo yezandla njalo lolwazi lokuthi bazi ukuba iZimbabwe ifuna bona, hatshi omunye umuntu ukuthi abaguquleli.
Kodwa incitshi kwezombusazwe esebenza kunhlanganiso yeFriedrich Ebert Stiftung uMnumzana Ntando Dumane uthi uhlelo lolu luqondile uma lungasetshenziswa ngendlela eyiyo.
Ukuze iNational Youth Service isebenze kumele ukuthi ezombusazwe zingabi ingxenye yayo ekuthini isekela elinye ibandla. Kumele ukuthi yona ikhangelane lokuphathelane lezwe lonke, okuphathelane lokuthuthuka kwabatsha okungasisa phambili njengelizwe.
Abatsha kweZimbabwe babhekane lendubo eziningi ezibalisa ukuswelakala kwemisebenzi, amathuba amabhizimusi lokuthatha izidakamizwa. Ingcwethi ezishiyeneyo zithi konke lokhu kungalungiswa ngokuhlela kahle ezombusazwe, hathi ukuba kuqhutshwe uhlelo lweNational Youth Service. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, sanibona nani, Eyi, nalokho nembuzo mani, ngala ama-policies awe-reserve bank. Ayi, sibongozwa kuthiwa kuvalwa amakhampani angu-11 akade esala ukuthatha izi. But amakhampani akhona kumbe kawala amabizo, kungukuthiwa 11 kuphela. Wenze ukuthi ube le-transparency phela, lethana amagama sibone. Lethana amagama sibone ukuthi ngempela into enikhuluma ngayo, hayi iqiniso. Kanti futhi vele uma ukuthi unamakhampani avalayo akade esala ukuthatha amazi, hayi kawuqale ngama-garage efiwe, kulandele nge-passport office.
Siyabingelela, siyabonga.
Chuma. O Joseph Chuma nje ngaba wasayikhuluma into ezano le ngoba kumele ngaba banamahloni ukuthi lizwe labo yilelokudla ukudula umhlaba wonke jikelele. IZimbabwe yilizwe elilokudla ukudula kakhulu la wonke amazwe. Kuyini into bona abathathele umbuso mabalungini? Kuyini into abathathele amaplaza abalungini lokulima okukhona kubahlula? Ukuthi cabbage isidula udlula umhlaba wonke nje ukuthi ingane nje ivuke yenze nje umdoho nje esikolweni. Kumele ihambe ingadlili ishona ingadlile. Ilizwe linde ukuthunyelwa yi-NGO umpupu kodwa lokho sayikhulumela bethi yesiqathaniza le-Russia ukuthi sibe ne-economy lati sisebenzise imali yethu. Imali yabo iyabisebenzana. Kuyini imali yabo abakwenzayo khonapho njengoba le golide lakhona balithengisa nge-backdoor bethatha imali befake emaphakethini. So bangajoni bekhohlisa abantu baseZimbabwe ngezigi yabo. Lezigi lelo liphepha nje kumele balilahle nje. Abala currency uze bebe la i-currency zilo umbuso wabo unje. Vele zilongo besahluleka kanjani into abazoyenza abantu bezanuphi bengakhohlisa abantu beZimbabwe nje kahle kahle. Wena abaqoqa izikhwama zabo bechiya umbuso kwamele nje ngaba uchiya kudala nje. Ngaba baseke ngaba sazolo kulento othi abayike abayizana. Ilizwe lelo ngabe liright kakhulu. Wonke umuntu okhulumela izano nje ukukhulumela ukucindezela abantu baseZimbabwe kuphela nje. Abantu beZimbabwe bayifuna izano bayakwazi labo.
Studio 7, Studio 7 linjani basakaza. Sicela ama voice recorded aphume emsakazweni uStudio 7. Tshelani umnangagwa lo ekele osiphatheleni bezisebenzile bazamela imuli zabo abantwaba. Yena umnangagwa lo kalungisise imali ibe right elizwe. Ayekele indaba zakhe zokubopha osiphatheleni. Sengathi i-record yami le ingahamba ize iyofika nakuyo. Ayekele abantwana abantu abadingela ingane zabo ukudla ukuthi nazo zilale zifakile okuya ngasethunji. Uswele umsebenzi azabopha osiphatheleni athi babulala imali elizwe yona ivele ngeke. Ayisiyo mali lento yakhe ngama-toilet paper leyi-tissue le engabopha abantu ethi yena babulala ilizwe evele isehluleki sendoda. Isehluleki sendoda wena nangagwa wakhona lo. Isehluleki esikhulu kakhulu. Khulula abantu labo babophile.
Studio 7, Studio 7, sanibona ninjani lonke basasazi, ninjani lonke liyavuka lapha elikhona liyaphila yini? Hayi thina siyavuka. Basakazi ngine message lapha engifuna ukuyifaka basakazi. Siyacela ukuthi ugovernment weZimbabwe akasuse yonke i-current yonke eyangaphandle noma ngabe ngiyibutswana ngeSouth Africa nge-US dollars ayiphume kusale kusebenza eSouth Africa kuphela. Ngileqiniso mawungaye eZambia, mawufike eZambia kufanele utshintshe usebenzise imali yaseZambia. Mawungaye eSwazini kufanele utshintshe uyenze usebenzise imali yangeni. So ugovernment weZimbabwe mayefuna ukuthi into zakhe ziphumelele makafake imali yeZimbabwe akhiphe yonke i-current. Ngabe i-US dollars singabe irandi ngabe ipula kayiphume abantu bazotshintsha iborda or batshintshe lapho batshintsha khona emabhenki mabefuna imali yeZimbabwe.
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. Kukhanya sengathi uChamisa usevakatshelwe nguChiwenga manje uChamiseni usevuma. Manje lina balandeli bakaChamisa lithini? Ukhetho oluzayo lizoba lisalandela uChamisa? Ngilo mbuzo kini balandeli bakaChamisa ukuthi ekhethweni lolo luzayo lizabe lisamlandela na? Phela usethinyiwe umuntu lo. Sethinyiwe. Ngiyabonga.
Labo ke ngabanye babalaleli bethu abasiphe imbono yabo ngokwenzakala empilweni yabo. Lani lingathumela enu imbono kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zonalezo ezithi +1 202 465 0318. Kulife Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labatsha ukuzwa imbono yabo ngamathuba abawangathola embukisweni wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair ovulwe lamhlanje uphela ngomgqibelo. Isikhathi kasavume uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqale lamuhla kobulawayo kulamankampani edlula kancane amakhulu ayisithupha lamazwe agoqela eMelika, Australia lamanye. eZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba lamuhla ekunanzeni usuku lokukhuthaza abantu ukuthi bajulise ulwazi lwabo ngokubala izingwalo olo World Book Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.